kanti wona ndicho kuti vanhu vane dzidzo vanhu vakamboshanda kuzvinhu zvakaita saizvozvo vachishanda navaBiden nguva yavaBiden navaObama asi chikurukuru chandavona ndechokuti vanhu vechikadzi chete vaiswa mudhipatimendi iroro kuti vaone nezvekufambiswa kwamashoko anenge achibva kuwhite house achizoudzwa vanhu vemuAmerica nepasi rose kuti vaBiden vari kuita basa ravo sei. Chikurukuru chandavona chandinoshora ndisingashore hangu kuti pane chakashata pavakadzi noruzivo rwavo ndechokuti department iroro rinokosha rinofambisa mashoko anokosha iwayo anopa chimiro cheAmerica rinobva rangonzi iro ngaringe richishandwa navakadzi chete. Hapana chikonzero chavataura kuti nemhaka yei vasarudza vakadzi chete, vashayiwa varume here? Tinonatsokuziva zvedu kuti matambudziko mamwe atiinawo ndoo rusaruro rweimwe mhando yavanhu rwanga rwuriko vakadzi kuti vanhu vechidzimai varivo vari kusarudzwa yatinoti gender discrimination iya. Zvino iya taakuona yaakuitwa navaBiden handiyo zvekare here rimwe divi gender discrimination iyoyo kuti pakashayikwa murume zvake kana umwe unganga achishandavo ikoko? Saka diversity kana kupesana kwefungwa kungazovapapi kana kungobva kumadzimai chete?
Imi makatarisa apa munofunga kuti chikonzero chaita kuti vasarudze madzimai ega ega kuti vashande mubazi rezvekufambiswa kwamashoko iyo chingava chii?
Ndinoona sokuti zvinhu zviviri, chimwe chiripo ndechokuti sezvo mutevedzeri wavo vaBiden ari munhu wechidzimai vaKamala Harris varivo vanenge vaisa pfungwa dzakanyanyanyanya kuti batu iroro dhipatimendi iroro ringe richifomewa. Zvekare chimwe chepiri chandinoona chavazviitira ndechokuti tiri kuona kuti pavanosarudza makurukota avo navanhu vavachazoshanda navo vamwe vasiri makurukota vari kuda zvatinoti vari kuda kubreka mabhaundari kana kuseta history, zvinhu zvitsva zvazvamboitiwa. Saka tinoona kuti dhipatimendi iri chinhu chitsva zvekare chachamboitiwa munhoroondo yematongerwo enyika yeAmerica kuti pangava nemunhu wechidzimai unenge ari yekumusorosoro, zvekare pangozova zvinobuda namadzimai chete anenge achisevenza ikoko kufambisa kwamashoko. Saka munhu uya watingati unenge wakunyanya kuyeredzwa nenyaya dzokuda kuita zvitsva zvisati zvamboitwa munhoroondo yeAmerica, zvekare vachitoita kuti utongi hwavo huonekwe sekuti hwaakutoda kutanga kuratidza huzvinyekenyeke hunenge huripo pakuti vanotarisa kune imwe mhando yavanhu ichidzimai voti iri basa ndiozuda rinokwanisiwa namadzimai varume havari kuwanisa ikoko, zvinhu zvinenge zvichakonzera mutauro nokufamba kwenguva. Asi mavonero angu ndoona sokuti munhu ungangozvichinje nokufamba kwenguva achinge anzwa zvinotaurawo vamwe, nokuti munhu wakapromisa kuti ndichange ndichiteerera imi vanhu veAmerica kuti munoti chii.